Nyangwe vakaita pedyo nekutora mutungamiriri weHamas handioni hondo ichipera nokuti vaurayiwa vacho 16,000 vanhu mapalestinians anenge awandisa saka zvinenge zvaakunetsa kuti nyangwe vakatora mutungamiriri wacho vamwe vese havasara vachiri nekurwadziwa.
Tinoona zvakare sangano reUnited Nations riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vari kutarisana nekusawana chikafu nezvimwe zvikwanisiro. Pane zvinga itwe here kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu yeUnited States ikaenda kunotaurira Israel kuti imbomira kuti vanhu vawane humanitarian grounds, I think zvinoitika nokuti tikasamira munomu handifungi kuti anything chinomira.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weUnited Nations vaAntoni Guterres vakaudza ivo United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu iri remiddle east kunetse. Munoona sei izvi?
Ndikuona kuti vari kutaura chokwadi nokuti tikaona kuti maroyero ari kuitwa hondo neIsrael ezvinezvi takachiona kuti hanzi vanga vachiteera masoja eHamas kudzimba dzavo vachipwanya nekubhomba pavanenge vachigara. Saka zviri kureva kuti kana munhu akabva kubasa anobva anoroyerwa kumba kwake kuna mai nevana nevazukuru kana nana baba vasinei nezviri kuitika panyaya iyi. Saka izvozvo zvinoita kuti zviwedzere hasha pane vanhu vakawanda.
Chii chinofanira kuitwa kuti tisaone hondo iyi ichiramba ichienderera mberi semaonero enyu?
Chikuru ndechekuti vakuru vari kupeshera nyaya idzi ngavagare pasi vataurirane. Tiri kuona kuti Iran iri kusapotawo uko, Qatar inenge irimo, Saudi Arabia irimo, neIsrael neEgypt. Vanhu ivava vakagara pasi vakataurirana nokuti Israel hapana kwaichaenda naiyo Palestine hakuna kwachaenda. Saka nyaya dzatinoziva ndedzekuti vese vada kuti vabvisane munzvimbo dzavari. Ngavataurirane kuti kuve nenyika mbiri dzinogarisana pedyo nepedyo.
Hondo iyi pakati peIsrael neHamas ikaramba ichienderera mberi zvinozowanikwa sei takatarisa magadzikana epa
handione zvichipera zvakanaka nokuti changosara chete kungoona nyika dzakaita sana Iran dzichikanda kana zvombo zviya zvinonzi manuclear izvozvo zvatorodunuka kubva ipapo pasina chinenge chakuzomisa zvinhu zvakawanda. Saka tinongokurudzira kuti kuve nekutaurirana nekuyanana zvinhu zvisati zvabuda pazviri ezvinezvi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo budget yemari yayanga yakatarisira kuti iendese ikoko kunobatsira Israel pari zvino haisati yapasa sezvo pane makakatanwa mumatare emuno pakati pechikwata chemadhemocrats nemarepublicans. Izvi munoona zvichirevei?
Nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti nyaya yehondo yekuukraine isati yapera iyi ndo inenge yapinza nyaya yekupa Israel mari patiri iko zvino. Saka ndofunga vachadzokerana vonotaurirana nokuti kwevese vachada kubatsira iyo Ukraine nekuIsrael.